Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi kukadzi 22, 2016. Vechidiki vekumasvingo voratidzira nechishanu vachiti vari kurwadzikana neurongwa hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wokuitira mabiko ebavhadei ravo mudunhu iri ivo vachifa nenzara. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLove Mo Maduku vanoti makakatanwa ari muZimbabwe anopa vanopikisa hurumende mukana wekuratidza vana veZimbabwe kuti ndiwo chete anokwanisa kugadzirisa zvinhu munyika zvatadzwa kuitwa neZANU PF kwemakore anodarika 35. Hurumende inomisa makambani ose ari kuchera mangoda munyika. Muchirongwa cheLife Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva danho ratorwa nehurumende rekumisa makambani ose ari kuchera mangoda munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.